Mufananidzo 14. Jesu mudzidzisi. Pamufananidzo wokuruboshwe uyo tiri kuona Jesu achine makore 12. Ari kukurukura zvinonangana naMwari achitandara navadzidzisi pamwe chete navatungamiriri veIsraeri. Vaimuteerera vachibvunza mibvunzo. Vakashamisika kwazvo vachiona ruzivo rwake rwezvinhu zvaMwari rwakanga rwakadzamisisa zvikuru kwazvo. Mufananidzo wechipiri uyo unotionesa Jesu akura, zvino ava murume mukuru achidzidzisa vanhu nezvaMwari. Vamwe vanhu vakatenda zvidzidzo zvake vakamuteerera, asi kwakaitawo vamwe vasina kumutenda vakatomumukira. Mwari anoda kuti isu tose tivimbe naye kana kutenda shoko rake tigomutevera.